Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 13 Chikunguru 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti dambudziko rezveupfumi riri kuitika munyika rinoratidza kuti vari muhurumende havana chavakadzidza mumakore ose aya kubva nyika yapinda mumadambudziko akadai. Makambani emuno ari kutengesa zvinhu panze kwenyika kana kuti maexporters vapa kuzobhadhariswa mitero yemagetsi nemadhora ekuAmerica pamwe chete neimwe mari yekunze inoshanda muZimbabwe. Komiti iri kuferefeta zvakaitika musi waJanuary 6 inoti ine umbo hwakawanda hwokuramba ichienderera mberi nenyaya iyi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova gurukota rezveupfumi uye vari mutevedzeri wemutungamiri weCitizens Coalition for Change vatendai biti vanoti dambudziko rezveupfumi riri kuitika munyika rinoratidza kuti vari muhurumende havana chavakadzidza mumakore ose aya kubva nyika yapinda mumadambudziko akadai. Mashoko avabiti aya anouya zvichitevera kusagadzikana kwakakonzerwa nekutarwa kwemitengo yezvinhu iri mumadhora ekuAmerica nevamwe vezvitoro pamwe nevamakambani anogadzira zvinhu izvi. Bazi rezvemari svondo rino ritange kutevera vamwe vemakambani vari kutengesa zvinhu zvavo nemari yekunze. Asi gurukota rezvemaindastiri amai Sekai Nzenza vakaudza Studio 7 nezuro kuti kunyange hazvo zvinhu zvakaoma kudaro panofanirwa kugarwa pasi nevemakambani pachitaurirana kuti pagogadziriswa sei. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navabiti pamusoro penyaya iyi.
Zvinoratidza kusanzwisisa ikonomi, zvinoratidza kusafunda. Tiri kuita kuti zvinhu zvikwire, tiri kuita kuti makambani aya chaje maus dollars, inyaya yekuti kwavari kuzvitenga kwacho vari kutengawo nemaus dollars. So vakatengesa nemari yemuno isina basa vanozotadza kuzoriplenisha mashelf oita empty. Zvoreva kuti kana uri permanent secretary akangwara kana minista akangwara, unotodaidza makambani aya motodzivisana, mobvumirana kuti what is the solution, kwete zvongotora shamu nechibhakera, shamu nechibhakera. Hakuna kwatinosvika nazvo. Dynamics hadzisenze, economics dzekufembera fembera hadzisenze, economics dzekick and hope hadzisenze. Vakomana ava vakoniwa, vakomana ava vatadza.
Asi nyaya yekuti vari kuti mari yemunyika haisi kushandiswawo panguva imwe chete yavari kuti mari yekunze inge isingatambirwi, vanoda kuti chii chiitike?
Ndokukonywa kwachoka, because ivo ndo vakatoburitsa musi wa27 June mutumi Nguba akatoita press conference yekuti mamultiple currency regime anenge ako for 5 years kusvika October 2025 pachapera MDS. So kana vadaro zvoreva kuti price yamo nemus dollar, because ndimatendera izvozvo izvo. Deno vakati aiwa maprize yese ndemuZimbabwean dollar, but vakati munhu wese mari dzese dzaakusenza zvoreva kuti you can charge anything in US dollars or RTGS.
Tiri kuona kuti vashandi vabiti munyika vari kutambira nemari yemunyika asi zvinhu zvaakutengeswa nemari yekunze. Pane kufambidzana here apa?
Hapana kufambidzana. Ndosaka mushandi anuna nenhamo. mushando unonga soswe nemuromo zvaibotaurwa navatsangirai mushando akwangwaya kune gwaro raburitsa reWorld Bank kuti 5.4 million muZimbabwe maZimbabwens akurarama neUS 190 dollars zvinoreva kuti mushando akwangwaya that's why vashandi vari kusungwa vari kurwira kodzero dzevanhu vakafanana namuticha Obed Masaraure vanhu ngavabhadharwe US dollar option ngaibviswe bharwe maUS dollar zvimaexport tarenda requirements ngazvibviswe
avo vange vari vaimbo vegurukota rezveupfumi muhurumende yomubatanidzwa uye vari mutevedzeri wemutungamiri webato recitizens coalition for change vatendai biti vari parunhare muHarare najonga kandemiri westudio 7 Makambani emuno ari kutengesa zvinhu panze kwenyika kana kuti maexporters ava kuzobhadhariswa mitero yemagetsi nemadhora ekuAmerica pamwe chete neimwe mari yekunze inoshanda muZimbabwe. Izvi zvinotevera kubvumidzwa kwekambani yeZesa nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe kuita kuti vaite izvi nezuro. Munyori mukuru wesangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti dano iri rinoratidza pachena kuti chero mapazi ehurumende haachadi mari yemuZimbabwe kunyangwe hurumende ichiramba kusendeka parutivi kuitira kuti kushandiswe mari yekunze.
Zviri pachena kuti kana iyo maservices egovernment akasiyana siyana including maparastatals akuramba mari yavo zviri pachena kuti imari iri kuramba nemarket zvatakagara chingotaura nguva nenguva kuti hau hurumende munoti imimi vanhu ngavashandise mari yemunomu imimi hamuchaiti mari yacho saka zviri pachena kuti mari yarambwa iyoyo kana vatoda kutenga tingati machinari kana vanoda kusevhisa machinari dzavo vachada mari yekunze kwenyika saka yemunomu haishandi saka tingangoti tiri pachena kuti maketi yaramba ivo vakutovhuma zvekare kuti maketi yaramba that's why ivo vakutoramba iyo mari yemunomu vakutobhiya ke nemari yekunze kwenyika zviri pachena kuti vari kubvumirana nevanhu kuti mari yemuno haisi kushanda ngaisendekwe pasaidi vanhu vashandise mari iri kutambirwa nemarket
saka kana vachibvumawo vehurumende kuti dhora reZimbabwe harisisina simba sei vachiramba kurisendeka parutivi kuti kushandiswe US dollar sezviri kukurudzirwa nevamwe
kusavhuma kuti risendekwe pasaidi inyaya yekuti pane kabenefiti karipo kana richirimo nenyaya yekuti kana takuenda panyaya dzemaelection vakutoda mari vanokwanisa kumhanyisa mamachines avo tingati printing vanoprinta kemari yokushandisa ivo saka pane zvinokuwanika pakuti mari iyoyo igare iripo taona zvekare vachimhanya nemaproject towards maelections.
Vajafet Moyo ndivo munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vanga vachitaura parunare naNtungamiri Nkomo weStudio 7 gurukota rinoona nezveupfumi vamutuli Ncube pamwe chete nagavhuna weReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Manguja vanoti kusendekwa kwedhora reZimbabwe parutivi hakugoni kuitwa nekuti uku kunenge kwakuuraya upfumi hwenyika zvakanyanyisa. Zvichitevera musangano wemasangano anorwisa uhori muAfrica wakaitwa muBotswana mari mwezuro. Rimwe sangano rinorwisa uhori Anti-Corruption Trust of Southern Africa rinoti musangano uyu hauna zvaunobatsira zvikuru sezvo nyika dzemuAfrica dzichingosaina magwaro asi dzisingaiti zvinenge zvabvumiranwa. zvivari kurwisa uori muAfrica rakatarwa nesangano reAfrican Union rinonzi Africa Anti-Corruption Day. Mukuedza kurwisa uori, Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika dzekuchamhembe kweAfrica nekumawirira dzakaita seSouth Africa, Namibia neRwanda mukunyoresana chibvumirano chekurwisa uori. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano re vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano iri vaAlois Chaumba vanoti kunyangwe hazvo Zimbabwe yakacherechedza zuva iri ndiyo yeimwe dzenyika dzisingashandi nesimba mukurwisa uori.
Misangano yakadai dai nyika dzemuAfrica vakuru vadzo vaine chidoka doka chokupedza uori yaikwanisa kubatsirana nekuti vanhu vanokwanisa kupanana mazano uyezve kurodza mitemo inobata nyaya dzeuori. Asi zvatinoona ndezvekuti kazhinji kazhinji nyika yakafanana neZimbabwe inomhanyira kunopinda mumisangano iyoyo ichinyorana chibvumirano zvimwe zvichitwa nedzimwe nyika dziri mumisangano yakafanana neiyoyo. Asi chidoka doka chikurwisa uori hapana.
Saka vachaomba imi sesangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa munozviona sei?
Sekuona kwandinoita ini kana sekuona kwatinoita seAnti-Corruption Trust of Southern Africa, tinoona kuti uku kungowo kupedza nguva vanhu vachindawo kunodya mari kana kuti kumbofamba vachiona nyika, nekuti kazhinji kazhinji tinoona kuti hapana zvinombobudirira. Ngatitorei mufananidzo kana kuti musomo enzaniso kuti Zimbabwe yakanyorera nachibvumirano kana kuti imemba yeSADC organ on elections ine zviga zvinodikanwa zvairi kutadza kutevedzera. Saka handioni ichikwanisa kuzotevedzera zvimwe zviga zvinenge zvichidiwa zvinorwisa uori. Nyika yedu yakasimbira pamuromo sepinjisi, inotora mbiri yekungotaura pasina zvaunenge vaichiita. Saka handioni zvekichibatsirikana pamisangano yakadai, asi kuti bedzi inoda kuti ingokwanikwanawo pamisangano kana kuti magroups anenge achingoitwawo muAfrica. Asi zvekuti vangaito zvingabatsira nyika hapana, nekuti muno chaimo chaimo vanongoedza nguva zhinji vanopedza vachisunga vanhu vanofungidzwa kuti vari kupokana nehurumende.
Zvingaitwa neAfrican Union kana kuti neSADC pamusoro penyaya dzeuori ndezvipi vachaomba? Chii chamungada kuona chichiitwa nemasangano iwaya anoti anorwisa uori?
Zvatingadi kuona zvichitika ndezvekuti African Union kana kuti SADC inofanira kunge iine iya inonzi pachirungu peer review mechanism, kuona kuti mitemo kana kuti maaims and objectives akaiswa masangano anorwisa uori iwaya ndozvavari kuita here, uye vachionawo maprogress reports. Nokuti kazhinji kazhinji tiri kuona kuti nyika dzinongomhanyirira kuda kuita comply nemitemo inenge ichibva kuUN kana kuti kuSADC, kunzi vanonzi ivo vari kuzviitawo asi paground hapana chiri kuitika. Saka muZimbabwe senyika sesagurudzo dzedu takaona kuti Zimbabwe inomhanya kuinda masangano ese zvavo anenge aitwa kuti iye memba, asi chabuda hapana.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vaAlois Chaumba vari parunhare muHarare neStudio 7. Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vari chiremba Dr. Norbert Chitoa vanoti uwandu hwevanhu vari kubatwa nezvirwere zvepfungwa huri kuwanda munyika, uye vazhinji havasi kuenda kunorapisa vanhu vachiti ndezvechivanhu. Izvo zviri zvinhu zvinokwanisa kurapika kana munhu akawana rubatsiro chirwere chisati chakomba. Dr. Chitoa vanoti zvimwe zviri kunyanya kukonzera zvirwere izvi kufungisisa, kutora zvinodhaka nemamwe matambudziko ari kukonzerwa nemamiriro eupfumi hwenyika uwo waenda kumawere nedenda recovid-19. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganya uye naDr. Chitoa nezvenyaya iyi. Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveutano uye vari chiremba Dr. Norbert Chitowa vachitaura na Marvelous Musanganya huye weStudio 7 vari muHarare. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadi vana mukomata nanuka wande navamwe vandina kukwanisa kudomana mazita. Ina hangu ndoda kumbotaura hangu pamusoro peimwe nyaya inondibata. Nyaya yakaita semachaina awa anoshora kudzoro dzevana vechizvagwa nzvimbo yeZimbabwe. Chinoitika ndechekuti chero mukuru kuti mukamangara hazvishandi, nokuti China yagara yakatobvesa nevakuru vari muhurumende yeZANUPF. Saka zvinotora nguva yokuti zvigadziriswe, ende hazvigadzirisiki nokuti izvezvi vakadovakigwa pariamende kureva kuti nechimwe chikamu ndeimwe nyaya inodopa kudoti nyika yedu yeZimbabwe inodova pasi yakadokolonizwa nemachinese avo. Kugara nokugara vanonyatsoziva kuti pariamendi ndeyavo, haisiri yevanhu vatema, ndeyavo. Vachazotitonga nguva yavo yakwana.
Shoko rangu randinaro pano nderinoti taikumbirawo kuhurumende kuti itsvagewo plant inogaya mafuta achibva muruninga, nokuti runinga rwatinorima kuno kubhikita nokuchiresi district kunoku runongotorwa nemakorokozo matanzi nematanzi vachibuda naro vachienda naro Mozambique kunonzi kwanzi kwaChingowe vachititengerawo nesikimani. Saka taikumbirisawo kuti tinzwe kuti chirimwa ichi hachina kukosha here mukati menyika ino yeZimbabwe, kuti chigone kutengwawo muno tichipuwawo mari iri nani pano kungotorwa zvinhu zvedu zvichibuda kundodhevheropa imwe nyika isi tichitambura, isi tichiziva kuti agriculture ndio bread basket yenyika. Ndaikumbirisawo chose kuti chichemo changu ichechi chisvikewo kuhurumende, kana pane vangadai vakateera vanogona kuchisvisawo vasvisewo kuhurumende nyaya iyoyo, kuti runinga rwedu runongotorwa rwuchinanga kuMozambique kundoita madevelopments ukoko. Ndini Lefias Dekesa kudamba kuno kwachirema remwa kubhikita.
Ndichiti inini munhu kana wamhangara mhosva yako kuna chifu aidha kuna sabhu uchiti iwe mhosva yangu ndoda kutongwa nanhasi kana mangwana, Saka imozo gara, mozo ona na mozo ana utayo. Mose atisa itongiba. Taona uti mose ya atata urilana. Chifu ya na utisabugu, wane mfumo ere kuzotanzi. Ayo chifu ya indukutonge ichete ndi utimaka mbumanga. Zine ita hiri. Kana zichita mundipeo ansa yacho. Asini ndukuti mundibunzire uku muzimbabwe. Mtemu watina omunu. Kuti zine ita hiri kuti ini ndabunza. Ndakumanga na mose yangu. Ndozo uti ini ayo mose yangu anchadu utiende mbeli. Kunonzi kuyisirtuwa kesi. Andizi. Saka ndozo uti anchadi. Chifika na kuti sabu kwa chiti uya ndukutonge chete by force. Zino ita hiri. Ndo mbunzo wangu pa mepo pa studio 7.
Uya hamu anonzi mbadu yu mashoka anotaura uyo mbadu yu anobataura mashoka kuti kunge kunzi wesora utara kuti mari dzichira muzichira zvofamba zvakanaka iyo vaita kunge vanhu wesora utara tinga chazvipo zviri pachena iwana muturi mudu wesora utara kuti mari dzofamba zvakanaka iye mbadu akuti kuti anonzi mbadu yu ndiye munaura nyika anonzi mbadu yu Mbadu yu waka ita zineku wanita urasiku msangana Haka bile kwa ni zanu ya ilu Nano ya zanu ya Ano dei Nuzulipachira wadarezo kubia wano Kubira zinu kudaizo Wano kutambo Jira zuri muno Jisa zuri wano kama Zimbabwe Wani wajika sosene muro
Wano wano muno wati Ndaba life tuku wana fusangwa Asinga kunika wano kupindura Mutu Wabu Ano to Max and Yaka would do it with Zimbabwe. But then look to Pindra Mobus, a bunch one, a woman, a wrong with your marriage in Yaka. I got this there. I to Zigan of Pindra Mobus. I don't put on the question by any cook. Ah, need dumbbells, good child. Hey, dumbbells. A bunch of Saganaga no aroma. Story, Madame, my child. What does the woman and we don't Madame are 1980? 20 hours. Vanhu tiri kutambura kumaruva kuno asi vachitaura kuti kune chikafu chacho chatakarima chishoma chikafu ichocho vari kuya vachititoyera zvemutsimba zvokutoya nemapesa kuti tikaramba nacho vanotitisura nyika yacho haisina rugare tiri kwedu kuno kumapfanya ekumakonde kuti noyo
moroi 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 vawande makadi henyu ndiva masunda nemhuri yavo Lango pamizirangu panachi chirumanzavo achirumanzi tirangu vayambira kuti ngavazvidzore kutaura kwavo sikuru zvinhu zvinezvi chionekwa nevanhu zvakashata ne saka mufana kuzvigadzirisa kuzva kuti vanhu vari kutambudzika zvakadii munyika imi vachirumanzi vamunhu mukuru sikuru hamufani kuita zvinhu zvakadaro izvozvo zvinhu zvakashata zvemumitsigira izvozvezvo itai zvemunoziva muri kuzviona zviri kuitika pati Murava mechisimbira zvinhu zvakashata hatisi kuti zvakashata zvemunotaurai zvinhu zvinovaka vanhu zvokuti zvionekere zvinhu zvakanaka sede kuramba muchidzvanyidzira vanhu maitai nyu zvikuru sa uye nezuva rakanaka zvikuru mwari akukumbure zvikuru tange
avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveutano I'm sorry. Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Komiti iri kuongorora zvakaitika muswa January 6 gore rapera inoti iri kuwana umbowo hwemhosva dzakawanda dzakaparwa musi uyu tabata Dr. Frank Guni kuti vatiudze zvizhinji
Komiti yeJanuary 6 iri komiti kana kuti chipande cheparamende yekuno kuAmerica cheHouse of Congress chiri kutsvagurudza nekuongorora mirishonga yakaitika musiwandira 6 apo paigarwa pasi nedare reparamende kuti risarudze zviri pamutemo vaJoe Biden semutungamiriri wenyika yeAmerica yavanoti certification kuti vanhu vanzwise ipapo regedzai ndingoti muchidimbu zvinoitika sarudzo dzekuno kuAmerica kana vanhu vapedza kuvhota president haabve angoita president ipapo zvinozoitwa ndezvekuti dunhu rega rega kana kuti state yega yega inocertifya kana kuti inoyesa runyoro rwayo ichibvuma kuti kustate kana kuti kudunhu kwavo idzi musarudzo dza president zvabudamo ndezvakati asarudzwa kuti ave mutungamiriri wenyika mutsvandinhingi ma voti wayo kana kuti matsamba iwayo anozotumirwa kucongress kudare reparamende dare reparamende rogara pasi na vice president anenge aripo panguva iyoyo dare reparamende ndiro rinosarudza zviri pamutemo kana kuti ndiro rinosetify kana kuti rinokwenenzvera nekusimbisa zvinenge zvabuda mumagwaro abva kumatunhu.
Dr. Guni, vamwe vateereri vangada kuziva kuti chii chakaitika apa zuva iri.
Musi uyu pakaita mirishonga isati yamboonekwa muno muAmerica nevatsigiri vavatrump vairamba kuti vatrump vakadyiwa vakanga vakokerwa navatrump vakauya kucongress kana kuti kudare reparamende muno muWashington DC vakaita mhirizhonga yakatyisa yakaurayisa vanhu nekukuvadza vanhu vakawanda chaizvo pakafa vanhu vanokwana vashanu rinosanganisirawo vechipurisa vakarova mapurisa vakapwanya kupinda mudare reparamende zviri kunze kwemurawo vakaita mhirizhonga yakakurisisa isati yamboonekwa muno muAmerica. Saka komiti iri kuongorora kuti vanhu ava vakange vaumbouya sei kuzoda kupidigura hurumende kana kuda kurambidza democrats kana kusarudzwa kwemutungamiriri wenyika zviri pamutemo. Ndiani akanga ambovapesvedzera?
Kusvika pari zvino komiti iyi yawanei mukuferefeta nyaya iyi?
Mukomiti iyi pari zvino vati vawana umboo wakati wandei chaizvo unobva kuvanhu vakasiyana siyana vazhinji vacho vaiva nechokuita nehofisi yavatrump kana kuti upresidendi wavatrump uye vatsigiri vavo nevamwe vanga vari mudhuze dhuze zvipangamasano zvavatrump. Umboo uri hwati hwabuda pari zvino huri pachena ndehwekuti vanhu havana kungouya, yanga isiri yatingati muchirungu spontaneous kana kuti changomukira mumakumbo. Uhurongwa hwakatorongwa nevanhu vaitsigira vatrump, ivo vatrump vari pamberi pachisaka umbowo hwati hwabuda pari zvino ndehwekuti vanhu vakabva kumatunhu akasiyana siyana vakauya kuti vazoshandisa chisimba kurambidza paramende kuti iite basa rayo rekuita zviri pamutemo kuti vachisarudza kuti mutungamiriri wenyika ndiani. Saka iyoyo mhosva iyoyo yati yabuda iyoyo anonzi maseditious act, kureva kuti kuda kupidigura democrats kana kupidigura hurumende zviri kunze kwemurava vachishandisa masimba eugandanga.
Dr. Guni, vatrump vari kufungidzirwa kuti vakapora mhosva dzipi?
Dziri kuneverwa vatrump panyaya yejanuary 6 ndedzekuti chokutanga vatrump ivo pachava vasitomboramba vari kubuda pachena vari kutoramba vachitaura izvozvo kuti havasi kubvuma kuti vakadyiwa pasarudzo. Saka vari kuti ivo nekuti vari kuti havana kudyiwa vari kutoti ivo vaBiden vakabiridzira kuti kunge vari mhosva anovamanyepo, ndo mhosva yekutanga yokuramba zvakabuda musarudzo. VaTrump vari kunenerwawo zvakare mhosva dzokuda kufotserekedza kana kuti kumanikidza hurumende dzematunhu kuti dzibirire sarudzo. VaTrump vari ndo mhosva yavo yekutanga yekuti vari kuramba zvakabuda musarudzo zviri kunze kwemutemo. Yechipiri ndeyekuti vakada kumanikidza vashandi vehurumende dzematunhu kana vehurumende hombe kana kuti federal government kuti vachinje zvabuda musarudzo dzakanga dzasarudzwa nevanhu. Yechitatu, vatrump vanopomerwa mhosva yekupesvedzera nekukoka vanhu kuti vauye vazoita mhirizhonga muno muWashington DC. Yechina ndeyekuti vatrump vari kunenerwa zvakare mhosva yekuda kutadzisa paramende kuti iite basa rayo zvinova zviri kunze kwemutemo. Saka mhosva idzodzidzi dzakati wandei dzichiri kuramba dzichiuya sezvatiri kuona kudarisawo kuti vanhu vaishanda navatrump vamwe vacho vaakubudawo vachienda kucongress kana kuti kudare reparamende vachinopa umboo neuchapupu hwavo nezvavanoziva nezvakaitika uye mafambisirwo akaita nyaya yesei nevatrump neboka ravo.
Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichiti mosera zvakanaka.